Isu yedu CMDC atisi kumirira zvana Herald nana Chronicle nana Manica Post nana Sunday Mail izvi, nokuti tagara tisingapihwi mukana wacho. Anyway, tiri kuzviona kuti iko zvinezvi yatotanga Herald neSunday Mail kutotanga kushambadza, vachishambadzira zvano PF. Apa vakutipa 2 weeks chete iri senzira yekuti mamwe mapato atadze kukambena. Isu tine mari yacho yekuti tise maadvertisements edu mumanewspapers. Asi iwo havasi kuda kutotora, yet nomination court yakatoclosa kare. Asi isu seMDC hatimiri izvozvo nokuti tiripo kuno kukunda ZANU PF. Gore rino ZANU PF iri kudyiwa ne 90%. Tiri kuhwina kumashonaland central, mashonaland east, mashonaland west, nana manikaland vese ivavava nana masvingo tiri kutora.
Asi kava mwonzora, iyo nyaya yekuti munge musingapuwe mukana wekupindawo mumapepa anhau akaita seiwaya ana Herald nana Sunday Mail, ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuchemerwa nebato renyu kuti zvivandudzwe pasati paitwa sarudzo.
Ichokwadi, uyezve zviri mubumbiro remutemo weZimbabwe. Asi tiri kuziva hedu kuti ZANU PF yatingati muchongo desperate, yakutambudzika zvikuru kuti yoita sei neMDC. Saka vada kutraya kuvharidzira mamwe mapolitical parties. Isu hatina basa nazvo. Iko zvinezvi president wedu vatsvangirai vari kuzaka vachirova ndima izvozvi. Hapana chiri kuvanetsa, muviri wavo hausi kudzimba. Havana zviri kuvarwadza, munhu ari fit, watinoona kuti anokwanisa kutonga Zimbabwe. Isu tiri kutorova ndima izvozvo, tiri kuenda muvanhu wedu, tiri kufambira door to door tichitaura nevanhu nezvakanakira MDC nezvichaunzwa nababa Tsvangirai, tichitaurira vanhu kuti zvamakaona zvichichinja pakapinda inclusive government zvishoma pane zvichaitwa naTsvangirai aega.